Aiwa, maita anyo mbunzo wakanaka. Tiri kubatsira vanhu kumba ukoko nekuvapa mukana wekugona kutenga zvinhu zvacho online pawebsite yerirondisata.com. Vakatenga ivo pasite pedu tinogona kuvabatsira zvikuru nekuti tinoshanda nevanhu vekaOK Zimbabwe. Ende vana mashops anokwana kuita 71 or so kuZimbabwe. Saka kana vanhu vakatenga paOK paZimbabwe pasata.com tinoshanda nevanhu vese vekaOK. Saka kana paine zvinhu zvisiri kumbare zviri kumufakosi tinogona kuvabatsira nekuti zviri mashops ekaOK. Saka ipapo tinogona kuita kusosa zvokuino kungofamba-famba nevanhu vekaOK nekuti tivanogona kunga vane zvinhu mustoro one zviri mune imwe sitoro. Asi kana ukashanda nesu tinogona kuvabatsira tinogona kubva muna First Street tichienda kumarimba park kana tichienda kune dzimwe nzvimbo kuwaterfalls kana kuti kucranbourne kwese kuina mashopu ekaOK tinogona kuvabatsira.
Vanhu vari kuno kunana America zvinoda here kuti vange vari munzvimbo iri pedyo nemi kana kuti chero vari kwavari vanongowana rubatsiro rwakakwana?
Aiwa, chero kana vari pavari, kana vari muno muamerica kana kuaustralia kana kuengland, vakangoenda pasata.com ipapo isu tine one price inogona kubatsira munhu wese on a global spot. Unongoenda paonline motenga mobhadhara, isu towana odha yacho toitumira kuhead office yekaOK. Iwo kuhead office wanoti OK, ichi chiri apa, ichi chiri apa, ichi chiri apa, wozviunganidzira munhu wacho ononhonga onhonga onhonga zvobva zvazara. Tine maproducts avo ese ekaOK, tine about 45,000 products ekaOK, and izvozvo zvese izvozvo tinoti zvinowanika muZimbabwe zviriko. But they may not be in every store.
Vanhu vangangode kunzwisisa kuti nekukwira-kwira kuri kuita mitengo kumusha nekuchinja-chinja kwazvinoita, imi mapurize enyu amunenge makaisa haazokwira nekudzika here zvichienderana nezhowezhowe riri kuitika kumusha?
Anogona kukwira nekudzika, asi kana takanyora purize inenge iripo inenge yatengwa naya tiyanobatsira naya munhu. Tiri pabishine mheremhere kuno yekugona kuchinja mapurize acho. Kana taachinja tinochinja, asi hatichinji every minute, every hour. And zvinhu zvese zvakanyorwa price. So ari kuchinja zvaakumba, tiri kungotawo fluctuation nature kuti kushandisa maprice ari mustore. What we do is munhu akatenga chinhu zvinhu zve$100 anowana ukoko kumba kwazvo zve$100. Hatigona kuzomuti aiwa zvaka zvachinja za$200 aiwa tidaro. Nonakuti mari yako yabhadhara yese yapera pachikafu ipapo. Hatigona kudzoka kura munhu kuti mari yake yakaperera pachingwa chete. Tada imwe mari aiwa tidaro. Vanondiwana pasada.com. Ndine inonzi email yake inonzi anesu@sada.com kana kuti feedback@sada.com. Kana pawhatsapp ndinobatwa pa 951217983.